Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tani makore anokwana kuita 18 tiripo. Takambofamba kufunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara. Tichifambira kuLens, tichifambira kumaofisi pana TA. Tasvika maofisi kwamurombedzi vakatidhindira listi ratakanga taenda naro. Se confirmation yekuti vachitiji mimi garai tinoya tokugadzirisira izvinhu zvenyu.
Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu papurazi remapinga kuMashonaland West.
Nyaya iri kunoita nyaya yeforeign trade. Saka chiripo ndechekuti RBZ zvino inofanira kupa City of Harare foreign currency. Saka ndo zviri maringe netsamba iyi. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunzwa vape City of Harare mari yekuti vatenge machemicals ekutita mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu mumapurazi avagere zvichitevera kupa kwayakaita magwaro ekubvisa mhuri dzinodarika zana papurazi remapinga kuMashonaland West. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dziri kunzi dzibve papurazi iri dzinoti dzakatanga kugara papurazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba ekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba ekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ngatiri papurazi apa tane makore anokwana kuita 18 tiripo. Takambofamba kufunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara. Tichifambira kuLens, tichifambira kumaofisi pana TA. Tasvika maofisi kwamurombedzi vakatidhindira listi ratakanga taenda naro. Se confirmation yekuti vachitiji mimi garai tinoya tokugadzirisira izvinhu zvenyu. That was musi wa10 December 2003 pakadini pakastempwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvikawo kuma2005 taitarisira kuti zvinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pane chakaitika.
Vachikoma vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira pfuti.
Then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori armed. Zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa. Nekuti kana wabatirwa pfuti munhu ari mumusha pfuti haaizivi pfuti kuti ingafamba ingoita zvokuchisidzirwa naye vanhu. Inototaizirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kafuti. Saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukutya.
Mumwe mugari wepapurazi apa vaMichael Nyakunua vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Ukunzaka nepfuti yange iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahondo kwakutonzi buda uende.
VaNyakunua vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Inangosvikirwa chinzi panapa tiri weminist of friends tauya vamwe nemapurisa. Mapurisa angari kuma13 angari ipapo. Ndipo handiti tsamba tikati Samba muto pandia nzire nende dezu muende kwa mukafu ndikati manje ndakaberekirwa panapo ndienda kupi kwa ndikafu kozi ndakaberekwa chi panapo saka ndimechatsvaka kumunene ndikati manje nayo ndakandirenda ndakaberekwa mapfa tsaina tsamba iyi ina baraza ndikufunga kuti bozi napana kwandoenda ndakaberekirwa ipapo
vamishek tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi
vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva taura zita rangu ndokubva vangonyora ndokubva vamusira mwana wangu chipepa chavo che eviction ndakasvika kuchitora unongoverenga ndobva tangoti vanhu vanenge vato serious nekuda kuti dzinga panzvimbo pedu patigere
Mumwe mugare, amai Irene Chabata, vanoti vave nemakore gumi nematanhatu vari papurazi apa, nekudaro havana kwekuenda. Mukuru webazi rezveminda kwazvimba, vaGordon Kimbini, vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende, vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera. Mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west vaclemens mabwazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga zviri kuitika kumashonaland west zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika Masondo mashoma apfuura dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuchemagora sikabela bheba nesibusiso kugokwe mudunhu remidlands izvi zviri kuitikawo kuchegutu kumazowe mudunhu rematonaland central pamwe nekutriangle kumasvingo uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara Pavakadomwa segurukota rezveminda vaparents shiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamuchemo vachabviswa vodzokera kwavakabva vanhu ava vakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatorera vamugabe chigaro muna mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena recommercial farmers union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mumapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yava mugabe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa
Sangano rinorwira kuti vanhu vakwanise mvura sekodzero yavo recommunity water alliance Nezuro rakanyora tsamba kuna governor we Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudla, richiva kumbirudzira kuti vape kanzuru yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Izvi zvinouya apo kanzuru yeHarare, iyo inowana mari yekutenga mushonga kubva kuReserve Bank of Zimbabwe, iri kutadza kuwaniswa vanhu mvura, zvopa kuti pachirwe kuti vanhu vangangogona kubata zvirwere zvakaita secholera netyphoid. Pazuva, kanzuru yeHarare iri kupa vanhu mamega rita zana asi pachidiwa mazana manomwe. Gore rapera sangano iri rakamboisa chikumbiro chakadai kuRBZ, kanzuru yeHarare ikakwanisa kupiwa mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano recommunity water alliance vaTimothy Chitambure.
Chikonzero chiripo ndechekuti tatarisa kunetsa kuri kuita mvura muHarare. Takataura nameya veHarare kuti vagari vemuHarare mvura yavari kuwana 1 haina utano 2 haina uwandu hwakakwana. Utakaona kuti tikuwana mvura inoita 100 megaliters per day instead of daily demand ye about 800. Meya vakazotaura kuti ivo nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency. Saka chiripo ndechekuti RBZ inofanira kupa sito varare foreign currency iyoyo. Saka ndo zviri maringe netsamba iyo. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunja vape sito varare mari yekuti vatenge makemicals ekutita mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Ndedzipi nzvimbo semaonero amuri kuita dziri kunyanya kuwirwa neiro dambudziko rekushaikwa kwemvura?
Muharare hakuna nzvimbo pari zvino mazuva apfuuraya muongoro yatakaita yatingati iri kuwana mvura zvakanaka. Kune nzvimbo dzagara hadzo hadzi dzangasingawane mvura dzakaita sana Mabvuku nanatafara. Asi yezvinezvi zvaakuenderana kunana Glenview kunana Kuwadzana, nzvimbo dzese dzemuharare hatichaona mvura. Nekuti makatarisa kana vachitaura kuti 100 megaliters zvazvinoreva nezvekuti pakutaura kwavanoita vanoti imwe yacho about 50-60% inonzi macommercial losses, zvira inorasika mukubva kwainogadzirwa kuenda kuvanhu. Saka kana yakadaro zvinoreva kuti hakuna mvura iri kuwanikwa nevanhu vemuHarare. Saka Harare yose pari zvino haina mvura.
Tarisawo nyaya yekutika URBZ iri kuti ine zvikwereti zvakati wandei nekudaro haikwanise kuti iwane mari iyoyi, pangagadziriswa sei?
Chiripo nguva blessing ndechekuti mvura ikodzero yemunhu sezvakaitwa mubumbiriro remutemo. Uyezve hurumende pachi zvayo inotaura kuti inofanira kuremekedza nekuchengetedza kodzero idzodzo. Saka sekuona kwedu kana zvichinge zvadaro pamari shoma inenge iripo, zvinhu zvakaita sekodzero yemvura ndo zvinenge zvakufanira kuita zvaamapriorities. Saka isi tiri kuti mari kana itoripo painino kushanda zvimwe ngaichienda kekutanga mvura iiti priority number one.
Mati mawana mhinduro here kubva kuna vamangudya kusvika pari zvino?
Tsamba yedu yaenda masikati ano palunch. Saka takatongomirira mhinduro yavo. Hatizivi vachapindura netsamba here kana kuti vachafona kana vachasenda pai, asi isusu tangoendesa. Takangomirirawo kuti kana pasina kuwana mhinduro, takasawana mhinduro inotigutsa, tiendangodzokerawo kuvagari vari vatinomiririra kuti tidii zvinhu zvadai, tofa here nekorera sekuzvatakaita muna 2008 kana kuti gore rapfuura iri, vanhu vofa here nekorera kana kuti vofa here netaifodi. Tiendaa kuchidzokera kuvagari vatinomiririra kuti tinzwe kuti danho richatora nderipi.
VaTimothy Chitambure vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reDaily News mune nyaya yokuyambirwa kuri kuitwa mukuru wehurumende mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti zvinhu zvikaramba zvakadari munyika zvingangokonzera kusagadzikana sezviri kuonekwa kunyika dzakaita seAlgeria neSudan. MuDaily News mekare mune nyaya inoti bumbiro remitemo reZANU-PF riri kuvandudzwa kuti mutungamiriri webato iri awedzerwe masimba. Mupepanhau reChronicle mune nyaya pamusoro petsaona yakaitika nezuro Manheru padyo neEntumbane Shopping Center kuBulawayo, vanhu vanoita gumi nevasere vakaendeswa kuzvipatara. MuNewsday mune nyaya yokushaya rubatsiro rwemari kubva kumasangano nehurumende dzekunze kwenyika kwakaitwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube. MuHerald mune nyaya pamusoro pechirwere chemalaria icho chiri kunzi chabata vanhu vakawanda gore rino zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo gore rapera. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Masikara sei mukoma jonga tanonoka wande nevateereri vese veStudio 7. Ndinokukwazisai mese musara Jesu ichiti zviri kudiko kwamuri ikoko. Ndinotenda nekutipa nhau dzechokwadi. Asi ndinoda kutaurawo ndakanangana na vamutodi mashoko ava vanotaura asi kubatanidza vana veZimbabwe ndeyekuputsa nekupa nyonga nyonga mukati mevana veZimbabwe. Number 2, ndongotenda zvangu kuna President Chamisa avo vagona kubatanidza mhuri yeMDC ndichiti pamberi nekubatana vana veMDC. Chisa mbama chisa, ndinotenda.
Kazwai kazwai muri yeZimbabwe newe Studio 7 makadiko ku Washington DC kwa Moriko anatanonoka wande nevamwe vese. Ini ndini Zimunyawo sana kutaura ndoda kupindura ngo zvanga zvitaura nawo mponda apo. Nawa hisi kuti vanhu varoda kukwidza ma price. Ngatidzokere kumashure zvishoma panguva yanga ichitenga US dollar muZimbabwe, US dollar riri mandit. Maprize aikwira kwira here? Maprize anga singakwiri, anga singadziki. Why? Because mari iri strong, iye rate yayo haidoni, haikwiri andit. Saa zvainoita ndezvekuti maprize aya anongoramba ari pashi, ari pari right, ari pari stable. But iri bond ready iri manjiri rakadhakwa because radona zvakanyanyisisa. So kudona kweraita kwaka maprize anodini anoshuta because vanhu vemabhizinesi vari kuedza kumaintaina maprize aone US dollar anditi.
Makadiva vatungamiri veStudio 7 mese kwamuri ikoko atingataure mastenya akawandisa. Nyaya yatangwa nehurumende iyi yekumhanyisa vanhu varimo mafarms umwe inyaya hombe. Nokuti vanhu ivavo vagara vakasiyiwa nevarungu ipapo, asi nhasi uno muzvara nhasi vanovati ngavabve. Vanhu vanoendepi? Vadi kuvapimirawo kuvapawo 3 hectares pamunhu or 2 hectares bhikozi vanhu ivavo handiracho kuti vakawanda ini zvokunzi vanganzika kuti 20,000. Hapana famu raitakura vanhu vanopfuura 1,000. Famu raingirayo vanhu vaishandapo vanova vari maybe 500-300 pafarm. Saka vakanzi varipowo 3 hectares. I think vanhu ivavo vanokwanisa kurarama pane kuti nhasi vatibvai vanoenda kupi. Asi kana kuti toziziva hedu kuti ZANPF ine hunhu ihwohwo kuti mumafarms imomo inonyepa kuti famu iri ibvai apa mangwana uchanzwa kuti patorwa nemukuru wekumasoja watorwa nanhingi uko anhingi wauza kuti uko asi maiti varungu ndovada kudzoka apa. Zviri kumbofamba sei? Saka ipapa panyaya yavatanga ihombe, kana vachida izvozvo ngatange vachibvisa vanhu, ngavatange vabvisa kumba kwa president wacho, wobva president vadzokere kuofisi yosiya zvefarming. Toziva kuti vanhu ese mafarms vaakubva, toziva kuti zvinhu zvaazvijekerere, kwete kuti munoti vanhu makaona varipo mafarms imomo vakasiyiwa vagara more than 50 years, moti ibvapo anoenda kupi?
Maswera sei Studio 7, zita ndinoitwa George Matanda. Ini ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa neZANPF zvekutorera vanhu minda yavo, zvekubvisa vanhu pavakagara vachingonzi vanhu ngavangobva vasina kwavanoenda. Vanoregerei kuti vachibvisa vanhu vanenge vakavapa pamwe pekugara dhani kungoti vangoti ibva ipapo zvisina kana order. Hazvizvo zvavakavhoterwa nevanhu izvi. Vanozviitireiko kudaro vamunangagwa? Havanyariwo here? Havatyiwo here kuti zvokwadi zvokwadivo vane pekugara vamwe vanhu vavakavavhotera mumapurazi umu vachivaitira utsinye hwakadaiwo? So zviri kundibata viduwo, zviri kundirwadza. Ndiri pano zvangu pamasvingo apa. Batai munyasha.
Vakadini zvenyu vashamarari veStudio 7? Ndinonzi Womate, ndiri zvangu paCape Town apa. Tinonzwa nhamo iriko kumusha kwedu, kushuwa nhamo iriko yakakura tinoiwa. Ndatiregai ndipindure murume uyo ari kutaura nezvekukwira kwezvunhu, achiti kwai zvinhu zviri kukwira. Vanhu vezanupiyefu vanoti kuti vane problemu yekuti vanoona savaonesesi, vanonzwa savanzwisisi. Pakataurwa naChamisa kuti sei dhiziri richidarika muZimbabwe richienda kunotengeswa Tanzania rakachipa kudarika riri kubva paSouth Africa richiya muZimbabwe, vanga vasingazvioni here kuti zvinhu izvozvo zviri kudhura? Nhasi vovoona izvo zvechingwa chavari kuona chavakudhura icho, ndochoona kuti kwai vanhu vaakukwidza mapuraisi. Aiwa, havasi kunyatsoona, ngavanyatsokufungisisa. ndo hoti na wawa wazwe wa ruma puraza wa ruku chema kutanzi takubisiwa waza kanga mazo chazurone hoto kwa sababu wako uzi wa wani kutisa maenda kuma puraza msana waka zimba ziripeme nendi waka yu zimba ziritema rizu kuti ati siyu kuti ramangu anaricha umira si uye nga warike kuchema na kutisa garata stara tika doa zaidi imu kuru wakuzi kwenyu kana chamisa kawena ziri nani kanu pie kuwesi katenda angu na yao
dino kumpiro kuti mungu huu taura honye ya ndoda kuweza kutawara panapa please ndapote fangu nanganda ane kuma korea nige 4 or 5 sina kuya kuno kuzambia ndawe ya kuno kuzambia ndawana ushuru kuno kuka siyana cha hezo nezo nipipo kumikatiku nikayedi ya kuzimbabu marozi ma industry haru kuwa kwa ayo wanda kutuwa kuru wa kuru edu haru kuzimbabu kwa nombo huya ya kuno kuna na zambia ndawo ya panu pa zambia kwete kuenda kure kure kweza kwa warguenda wachukula ndegi wachitase kwa wepa nupa duze duze patiri panahapu wawone zurikitika kuno kusambia zakana kama rozi hachonga totu waku South Africa unoshaya kutichirukunya nyonesa nika edu chaicho chaicho chii nda tenda angu ndinonzi makati
nini ndinonzi padu ni chivasa ndirimu gari wa mchifu nyaya ndinoona ipakati pama tungamiriwe nika ino kana newe batu rinopiki sasao vangangu sundana asi dai vakaiona vachamisa dai vakaona mutongi wavatsvangirai havana kuramba vakaoma mwoyo sezvavakaita nokuti tose takatovhotawo tikadyiwa saka tose tiri kungochema pamwe chete asi vakaramba vachingoti haivhiwi vane vachiuraya isu vatsigiri vavo saka ndinoti vachamisa dai vadzorawo mwoyo wavo ipapo nekuti matamburiro atakuitano zvakutoda iwo kuti vapinjire.
Kazivai Studio 7, ndoda kutenda nezuva rakanaka ratenge tinaro nhasi. Ndoda kukwazisa vese vateereri veStudio 7, but nhasi ndoda kungotaura wangu ndakanangana nemashoko akataurwa navamutodi ekuti izvoni kukura hondo yaivawo. Ndoda kungonzwisisa hangu kuti woro yacho yakadeclarewa rini.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe zvedutu mupengo kana kuti cyclone rinonzi riri kuungana muIndian Ocean zvekuti rinogona kusvika munyika dzeComoros, Mozambique neTanzania svondo rino. Dutu mupengo iri, iro rinonzi Tropical Cyclone Kenneth, rinonzi nezuro manheru range riri mazana maviri emakilomita kumaodzanyimba kweMadagascar rakatarisa kuComoros. Bazi rezvekudzivirirwa kweAmerica rinoti Cyclone Kenneth iri kumhanya makilomita makumi mapfumbamwe paawa asi pamwe ichiita makilomita zana nemakumi maviri paawa. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zana rezviuru vakamanikidzwa kubva munzvimbo dzavanogara muBurkina Faso pamusoro pekurwisana. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kubata vadzidzisi nevana vezvikoro avo vasati vachakwanisa kudzidza kana kudzidziswa. United Nations inoti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso vakonzera kuti vana vezvikoro vanoita zviuru zana nemakumi mashanu pamwe chete nevadzidzisi vanoita zviuru zvishanu vasaenda kuzvikoro. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanono Kawande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvishora zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Guta reLos Angeles mudunhu reCalifornia razivisa kuti chirwere chegwirikwiti kana kuti measles chaonekwa mune dzimwe nzvimbo muguta iri. Vanoona nezvekudzivirira kwezvirwere veCenter for Disease Control vanoti kusvika musi wa19 kubvumbi gore rino muAmerica mave nevanhu vane gwirikwiti vanoita 562 ane makumi maviri nevatanhatu mumatunhu makumi maviri nemaviri emunyika iyi. Muna 2000, America yakataura kuti chirwere ichi chakange chapedzwa zvachose munyika iyi, asi zvino chave kubuda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika iyoyi.
Muna anoita seaita kunga ane kaflu, asi chinonyanya kutaridza measles kamhezi kanoonekera pamiri wemunhu kanenge kakati tsvete nemiri.
Chinotapurirwana here chirwere ichi?
Chirwere chegwirikwiti chinodauriranwa. Chinenge chichida kuitwa kuti vanhu vapiwe immunization, mavaccinations ariko ariko chaizvano anodzivirira vanhu kuti vasaite chirwere ichochi.
Kana munhu ane gwirikwiti mamisrus akasarapiwa nokukurumidza, chii chinoitika apa?
Kana munhu akasarapiwa nekukurumidza, chirwere ichi chinoita macomplications anogona kukuvadza nzeve, chinogona kuita pneumonia, zvakare kuti utachiwana wacho unopinda mupfungwa. Zvinokwanisa kukonzeresa kutoti munhu afe. Mwavana vamwe unfortunately vanogona kufa nemacomplications echirikwiti.
Chinotapuriranwa sei?
Gwirikwiti rinoita sezvatinoita nechikosoro neflu. Ukagara mumba mune munhu ari kukosora negwirikwiti, ari kukosora kana kuhetsura mumhepo ari padhuze newe, anogona munogona kutatapurirana chirwere chacho.
Munhu pachake chii chaangaita kuti azvidzivirire?
Kana munhu achinga akapiwa vaccination, majekiseni anobayiwa vana vadiki kutangira kuma9 months, kana munhu akabayiwa majekiseni ekuvaccinate gwirikwiti, anenge akamiri wake unenge wakagadzira kudhara kuti udziviririke. Saka ndo chinhu chikuru chinokwanisa kutidzivirira kuti tisatatapurirwa.
Muzvare wepachi weshe vanodzidzisa vana mukoti paShed Grove Hospital muMaryland muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
Zvatinoita tiri kwedu, kana tatanga kutamba, uruva rofumbuka, hatigaye kutipanani. Zvatinoita kana tiri kwedu, kana tatanga kutamba, uruva rofumbuka, hatigaye kutipanani. Tamba, tikuratidze zvatinoita kana tiri kwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu pamapurazi remapinga kumashelaland west. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhina wereserve bank of zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mishonga yekuchenesa mvura. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.